Mumwe mugari wemuHarare vaowe hiwayo avo vanotsigira kubviswa kwemutemo uyu vanoti paramende iri kuita hwakamba.
Zviri kunonoka tiitasa kuti zvakatanga kutaurwa muna 2017 vamunangagwa pavakatanga kutora chigaro chekutungamirira nyika ino yeZimbabwe. Asi izvozvi tatova musecond term yavo yekuti vaakutoenda zvisati zvagadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACROM vaEdson Chiwota vaudza Studio 7 kuti mutemo wedeath penalty ungadai wakabviswa kare sezvo vanhu vakawanda vachitsigira izvi.
Kukurwa kwacho kwakutotinetsa kuti kurikuti vari kukurukura maparamentariyenzi edu havasi kupa mukana kune chinhu chakafanana naichocho nekuda kwei, nekuti chinhu chatinofunga kuti chingadai chakatoitwa chakatopfuura. Hakuna bhiru rinokwanisa kuti ritore makore maviri richikurukurwa.
Asi mumiriri wedziva resekwa vaEdwin Mushoriwa vebato reCitizens Coalition for Change avo vakaunza bhiri reabolition of death penalty iri mudare reNational Assembly vakazvimirira kana kuti private members bill vanakurira nyoka mhenyu kuhurumende kwete dare reparamende.
Saka kutaura kudai izvi hurumende ndo yakuchityaira mutemo uyu muNational Assembly uye muSenate.
Mumiriri weBikita West vaEnergy Mutodi veZANU PF vanovesa chigaro wecommittee yeparamende inoona nezvemutemo vaudza Studio 7 kuti bill redeath abolition riri kutevedza matanho ese uye vanotarisira kuti richapasiswa mudare reNational Assembly pamwe neSenate munguva pfupi inotevera.
Saka aiwa, tinoda kuvivisa iwo president nemhomho yese yenyika ino kuti paramendi ichapasa mutemo iwoyo, uye kuti president vachatibvumidza vachausaina mutemo iwoyo kuti ushande kutanga gore iro rino rakapinda zvichienda mberi.
Asi kunyange Zimbabwe yave kubvisa mutemo uyu, pane vamwe vakaita samai Elena Shumba vanoti mutongo uyu unofanira kuramba uripo, zvikuru sei kune vaya vane utsinye hwakanyanya.
Tikuti mutemo uyu unofanira kungoramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane vamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu, ekuti pamwe kuurayiwa kwemunhu zvisina tsarukano sezvakaita kuna Tapiwa Makore wekuti angari mwana mudiki asina chaanoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death abolition bill. Mumashoko ayo pa World Day Against Death Penalty neZuro, Amnesty International yakati Zimbabwe, Kenya neGambia dzave pedyo nekubvisa mutengo werufu, uye dzimwe nyika pasi rese dzinofanira kudzidza kubva kunyika nhatu idzi. Zimbabwe ine vasungwa 652 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzokuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zuva reWorld Day Against Death Penalty rinocherechedzwa pasi rese musi wa10 Gumiguru. Nyika dzakauraya vanhu vakawanda muna 2023 vainge vatongerwa rufu dzinoti China, Iran, Saudi Arabia, Somalia neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.